mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonal and west vagifts masocha vanoti vakatora danho iri nekuda kwevanhu vashoma vari kuzvipira kuzobayiwa nekuda kweruzivo rushoma
kuti urongo wedu wakamira sei chichiri kumboitika pane zviri kunetsa here ithink that one will increase the uptake.
Dr. Masocha vanoti vari kukurudzira vatungamiri mumatunhu mudzisvondo nezvematongerwo enyika kuti vabayiwe nhumba pajekerere kuti vanovateera vabayiwewo izvi zvinotsigirwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakambokwikwidza semumiriri wechinhoi muparamende vakazvimiririra vaisraeri nyandoro
magara rigara ziveka iri kuti chese chauya kana mumusha chinotosvika kuna baba kutanga muriyozoteera.
Dr. Masocha vanoti chirongwa chekubayiwa nhomba chiri kudzoserwa kumashure mudunhu nekuda kwekuti dzimwe nzvimbo hadzisi kusvikika nekuda kwemigwagwa isina kumira zvakanaka nekuda kwemvura yaputsawo mamwe mazambuko.
Pane nzvimbo Chalala, Mona nemayofi nenegande hatina kukwanisa kusvika ikoko bhozi nenzira yekuti rodhi inosvika ikoko mugwagwa unosvika ikoko wakaparadzwa nemvura mugwagwa iwo hako hapana mugwagwa chatakuchoita apa tichitori pakati pokutoronga kuti titsvage bhoti rekuti tikwanise kuinda ikoko bcause haisi nyaya chete yekuti izvo hatisi kukwanisa kunobaya vanhu ivavo kana pakaita izvo murwere arwarisa anenge achida kubatsirwa vane pamiri vakazvitakura anoda kuuya kuzochekwa kukariba hatizotokwanisa hapana kana nzira yekutoningirisa.
Vatiwo nzvimbo dziri kunetsa kusvika dzinoti Mola, Mayove, Chalala neSiyakobhu pamwe nedzimwe nzvimbo kusanyati asi vati havasati vave neuwandu hwevanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba muchikamu chino chekutanga munzvimbo idzi. Dunhu reMashonal and West rakapiwa majekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete uye vari kutarisira kubaya vashandi vezveutano mumapazi ehurumende anosvika zviuru zvitanhatu mumazuva gumi ekutanga. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.